vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi. Masangano aya anoti havasi kuzoramba wakapeta maoko nyika ichiparara. VaIvan Mawarire vehashtag this flag vataura vakamirira masangano akasiyana siyana aya. Vanoti upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere zvisinei nemari dzemabhondi idzo dzainzi nehurumende dzichabatsira kugadzirisa dambudziko remari munyika. VaMawarire vanoti sevechidiki vanoona kuti mari yemabhondi tinoti yawedzera matambudziko munyika uye haisi kuwanikwa.
Kuti achange achibatsira nyika hapana zvaari kuita. Tinoona kuti mabhondi noti haasi kuenderana nemaus dollars. Maus dollars ndo atakabhenga isusu nhasi topuwa chipepa zvinonzi chibhondi noti hazviyenderani. Bhondi noti haritengi kunze kwenyika. Imo munomu rinotengeswa murodhi mubhondi noti racho iroro, saka hazviyenderani sematauriro avakaita. Tinoona zvekare kuti bhondi noti iroro rakonzeresa kuti maus dollars acho ashaite, haasatombowaniki munyika medu. Tinoona zvekare kuti mabhondi noti iwayo pachawo haatombowaniki. Iye zvino vanhu vanoswera vakarara mumatyu mukapinda muHarare, muGweru, mese mumaguta kunana Bulawayo, Masvingo, maguta nemabhengi, mukasvikapo munosvikowana usiku hwega hwega vanhu vakarara kunze kwebhengi vakamirira kuti vadii, vapuhwe mari dzavo. Hazvisirizvo zvatakawirirana patakaendesa mari dzedu kumabhengi.
Masangano evechidiki aya anotiwo anoda kuti mukuru webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vasiye basa sezvo vakavimbisa ruzhinji kuti mabhondinoti akatadza kupedza dambudziko remari munyika vanosiya basa. VaMawarire vatiwo sevechidiki vaona zvakakodzera kubatana nekuti ramangwana renyika remumaoko avo. VaMawarire vati vechidiki vari kuzorwisawo pfungwa iri kuiswa nehurumende yekutyisidzira ruzhinji kuti vanhu vasaishoyobhodza.
Saka bumbiro remutemo iri rinondipa kodzero kuti kana ndisingafari nezviri kuitwa nehurumende, ndinobvumidzwa kuvashoropodza. Vanhu hatifaniri kunyeperwa kunzi kushoropodza hurumende chinhu chakaipa. Aiwa, kwete, tinobvumidzwa, uyezve ndo kuvaka nyika ikoko. Saka izvozvo ndo zvinhu zvataungana nhasi kuti tizvirambe tichigamuchirawo kubatana kwedu sevanhu. Chatanga tichiita nhasi sevanhu vakatanga gore rakapera kusumuka tichitaura, tanga tichibatana, tanga tichidaidzana, tanga tichiseedzana kuti vedu we basa mubatanidzwa. Ngatichitaurai nenzwi rimwe chete, ngatichimirai panzvimbo imwe chete, uyezve ngatichibatai basa rimwe chete.
Mozva yemoyo nkade maonga vesangano vehashtag SheVotes 2018 vatiwo kubatana kwemasangano avo kuchavabetsera apo pavachatanga zvirongwa zvavo zvekuratidzira. Muzva rekade maonga vatiwo vechidiki vanofanirwa kuratidza nyunyuto dzavo nguva dzose pane kumirira sarudzo.
Tiri kuona kuti tikabatana semapato akasiyana siyana anoshanda nemacitizens ari kushanda nevanhu vari pagraund, tikabatana tinova nevhoisi rakasimba tochitaurira hurumende yedu kuti aiwa zvatiri kuita izvi ikodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo. Tinokwanisa kutanga maprotest sezvatakaronga kuinda mumatrits, kutanga kushoropodza urongwa hwehurumende husiri kuunza punduso kuvanhu. Ende izvi hazvikufaniri kutikanganisa nekuti isusu zvatinei tichiita zvinhu zviri mukati rebumbiro remutemo. Tichataitaura isizvi kuti aiwa patasvika hapasisiri pekutya, ramangwana ratiri kusiyira vana vari kukura izvezvi kunyange neranhasi redu isusu vanofanira kunge vari kumabasa ekuvaka nyika inoii rakanyanyisa haripo. Saka kana tikasataura nhasi tichimirira kuti tichazongotaura tamubalot chete zvinokwanisa kutinetsa.
Kunyange hazvo hurumende ichiranga vazhinji vanoratidzira, Mozva rekade maonga vati sevechidiki vari kurwisa shanduko vazvipira kutungamirira ruzhinji kunyange hazvo zvine muripo wakaipa.
Titasa just muvanhu pachezvedu sevanhu zvandatisipo ndekuti kana tisingasimuke nekubatirana pamwe chete kuti aiwa vanoenda kumberi pakaisa zvipira kuti frontline racho iroro rikushaya anomira ndipo patichamira isusu tigoita varwehondo vamotera kumashure. Ende tinozviziva kuti nekunetsa kuriita zvinhu nemaonero aita kana mchifamba mumakombi pesa patiri kusvika tinonzwa kuti kutaura especially kwechidiki ndekuti kana zvikawana anotanga kuti kune vamwe vakomana ngatisewa nevasikana ngatitangei zvakare titaurire hurumende I think panoraitidzika kuti panobuda something I understand kuti vanhu vanotya and hurumende yedu inoramba ichirova vanhu kushungurudza nemuchochege zvavanokwanisa kuita havakwanisi kuti kai mhinduro havana mhinduro pamusoro pezviri kuitika izvi chavanokwanisa kuita vechete kutirova but patasvika ike zvino a ngavarove zvavo kana kuuraya notagara tiri kufa tagara tiri kutambudzika saka zvakasiyanei
masangano aya aitawo musangano wakafanana newavaita muHarare muguta reBulawayo mamwe emasangano eshanduko aya avimbisa kuzoratidzira kuhurumende nenzira dzakasiyana-siyana anosanganisira Bulawayo Youth Arise, hashtag This Town, hashtag Tajamuka Sesijikile, hashtag Zimbabwe Yadzoka Maivuye Zimbabwe, hashtag Leave No Youth Behind, hashtag Occupy Africa Unisquare, Navuzi, Swipa, Zinasu nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudabigwa.